Mangwana na kanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wemuvhuro, kunyana 26, 2022. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi masiku 7 ese. Chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufoziyo.
Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri kuronga musangano mukuru weCongress kana kuti Ordinary Congress gore rino risati rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvovimbiswa nehurumende kuti munguva pfupi inotevera inenge yaparura urongwa hwekuchengetedza mari hwediaspora bond. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo dziri mumadhora ekuAmerica. Svondo rapera, vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vakaita musangano wekuzeya nyaya dzemihoro, hurumende ikati ichawedzera nezvikamu 25 kubva muzana mari dziri kupiwa vashandi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi vashandi vehurumende vanonzi vakati vari kuda kuti hurumende iwedzerewo zvakare mihoro iri mumadhora emunyika. Hatina kukwanisa kubata sachigaro wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, kuti tinzwe pamire sangano ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFOZEU vaobert masaraure.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi masiku 7 ese. Chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufoziyo. Isu hatisi vanhu vanoti vakasunga vosunungura. Nyaya yemuhoro yatiri kuchema kuti vakutirimuve zvavakavimbisa musi wa 1 August. Taakuda mari inotenga ipinde muhomwe dzedu. Tiri kufara nekudzikirwa kunoitwa chirongwa ichi nevarayiridzi vese nyika yese. Maunions ese ari muFOZEU ari mana. Mamembers avo ese haasi kuzoenda kubasa nhasi. Tichiti vakutirimuve ndini mega munoziva kuti kubasa tichadzoka rini. Musi wamunenge matobhadhara mari yedu yamakatipira muna October 2018 tichadzoka kubasa tichishanda nemweusi.
Asi tiri kunzwa kuti vamwe vamiriri vevashandi hurumende vari kuti sezvo tatanga nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro tadii kuti timbopa mukana kunhaurirano. Imiwo seFOZEU hamusi kutorawo here danho iro rokumbopa mukana kunhaurirano dzakatanga svondo rapera?
Pakuziva kwese kwatinoita hapana vanhu vanorega hondo nekuti kwavimbiswa kuti kuchaitwa nhaurirano. Nhaurirano dzese dzadzinoitwa vanhu vari mumatrenches futi dzichirira futi dzinonyarara pazvonzi paitwa ceasefire pane chibvumirano chaitwa. Ukazwa anoti hatisi kuda kunorwa kuti tiwane mari nekuti tida kunotaurana, munhu iyeye anenge achida kunyengedza vanhu achibata vanhu kumeso. Taane makore akutoda kusvika mashanu tichinzwa nezvenhaurirano idzi asi tisati tamboona mari ichibuda muhomwe dzevanhu. Isu tiri kukurudzira varayiridzi kuti kana kuine nhaurirano dzinoitwa musi wa 27 ngadzikuwanei muri mumatrenches. Ndokuti vanotaura vacho vataure vachiziva kuti makatsamwa, asi vakataura imi muri pabasa havazozivi ukasha wamina onenya kushaya chakuchika kushaya chakubata makuraka wanda kushika mapuone wazwa mipaspas.
Tunaona kuti pamakaita nhaurirano dzekupedzisira idzi makapinda muri pamwechete nemasangano evashandi vehurumende. Chii chazoita kuti munde kuzvipatsanura musiri kubata pamwe nevamwe venyu?
Panhaurirano musi wechipiri tichange tichitoendawo tichitaura tichinzwa kuti vanotichii, asi chatangosiyana chete ndechekuti isu hatisi kuzoita nhaurirano tisiri kumatrench. Changosiyana chete ndechekuti vamwe havasi kuda zvekudhimanda zvinhu zvavanotisevha. Tine vamwe vari kutsvaga dzimwe nzira dzekuti pamwe vanoda kunzi ndo vakanaka, asi isu tinota kushanda nevamwe zvakanyanya chatisingazoiti chete kutengesa mawekazi atinomirira. Tichinyembedzera kunge tinovamirira tichivabata kumeso, hatisi pakuita dhirama. Tinoziva nyaya yestrike yanga yaifanira kunge yakaitwa musi wakavhurwa zvikoro. Tikanyengeredza varayiri, hurumende yakati chagadzira mari pabiti zvikakundikana. Saka uku kuti kunpa matox chiungu chinganobatana chatisingazobvume chete kuti tidemobilize vanhu ivo vasati vaona cheuviri. Tinoshuwirawo kuti neimwe nguva neumwe mwaka vasevose vazo achabatana, kwete pakunogara pamabhoto chete vachipiwa tishu nezvimwe, asi pakurwisa kuti nyaya dzavo dzinzwikwewo. Tisaite senhapwa, tine kodzero dzemukumbiro remutemo dzatinoda kuti tiexercise tikwanise kurarama upenyu huri mudani.
Vanga vari sachigaro vemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi veFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri mushishi kugadzirira musangano mukuru weCongress yebato iri gore rino risati rapera. Mutauriri weMDC waWitness Dube vanoti zvigaro zvose zveutungamiri webato zvichange zvichikwikwidzwa paOrdinary Congress iyi kusvika kune chemutungamiri webato, uye nhengo dzavo dzichange dzave kukwanisa kuita sarudzo dzematunhu nguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube pamusoro peurongwa hwebato ravo uhu.
Bato redu reMDC riri mubishi rekuita yatinoti Ordinary Congress. Ordinary Congress zvichireva kuti kunenge kuchikwikwidza makurukuta ese bato rese kubva pasi kuchienda kumusorosoro kwacho kwapresident chaiko chaiko. Mucharangarira kuti last time takaita iri Extraordinary Congress takaita nekuti constitution yedu yeMDC inotaura kuti kana mutungamiriri achinge ashayika kana kuti achinge atadza kuti ange achiita basa rake, bato rinofanira kuita iyoyo Extraordinary Congress kuti ringe richitsvaga mutungamiriri anova ndiye anozotungamira kuitwa kweOrdinary Congress kuburikidza neconstitution yedu. Saka ndo yatichaita.
Saka pari zvino urongwa hwenyu hwapapi?
Pari zvino tapa maprovinces. Maprovinces eMDC kana aitiwa apera ndivo vanozodoma kuti vanhu vanofanira kukukidzana mustanding committee kuti vaite zvigaro zvepastanding committee ndava nani. Saka mucharangarira kuti pasupreme court judgment zvakatobuda kuti vaimbove mutungamiriri vachamisa vanga vatora chigaro ichocho chekutungamirira bato asi vasina kutombodomwa nemaprovinces, ndo zvakavatadzisa kuti varambe vari mutungamiriri. Saka kana maprovinces edu edu apedza basa rao achadoma kuti vanofanira kukwikwidza ndava nani. Ivavo vadomewa ndivo vanokwikwidza, anenge akunda pa election iyoyo ndiye anoita chigaro ichocho chaanenge achikwikwidza.
Chii chasvitsa kuti munge muchiita iyo Ordinary Congress iyi?
Chasvitsa kuti tinge tichiita Congress iyi ndechekuti makore 5 akatofuura kare ataifanira kunge tichiita nawo Congress. Zvigaro zveMDC munhu anongochibata kwemakore mashanu chete. Saka 5 years yanga yapfuura kare kare. Zvakatitadza kuti titadze kubata time last time ndeyekuti kwanga kwaita kupikisana pavatungamiriri kwakazoitisa Supreme Court judgment.
Zvigaro zvipi zvichange zvichikwikwidzwa paCongress iyi?
Zvigaro zvese zvemustanding committee zviri pamutemo zvichange zvichikwikwidzwa. Zvikurusa pane constitution ya2014 yakaamendiwa ichijekesa kuti kunofanira kukwikwidzwa zvigaro zvipi. andidi kuti nditaure ahead of what the National Council will say. Nekuti zvimwe zvacho zvichaziviswa National Council. Saka semutauriri webato asingazvitauri ega, ndichamirira National Council kuti itange yaudza vanhu zviri pamutemo tisati tapinda mukongresi kuti ndezvipi zvigaro zvinenge zvichikwikwidzwa kuburikidza neconstitution yedu. Asi munhu wese anoziziva kuti kubvira muna 2014 takaita maresolutions aizotanga kushanda in the next congress inova ndiyo iyi yatiri.
Saka vachada kukwikwidza zvigaro vati vatanga here kutsvaga rutsigiro?
Vanhu havasati vakukwanisa kutsvaga rutsigiro nekuti sezvo ndambotaura munhu kuti unzi uri kukwikwidza hunge wadomiwa nemaprovinces. Ku MDC hatina tsika yekuti munhu anongosimuka oti ndakuda kutungamirira. Unomirira maprovinces ova ndiyo anokukumbira kuti tinokumbira kuti mukwikwidze pachinzvimbo chakati. Kana vasina kuita izvozvo unenge usina mvumo yekutombotaura nezvekukwikwidza zvamuchose. Saka vese vari kuita izvozvo nguva dzino vari kuzviita zvisiri pamutemo. Nguva inozobvumirwa vanhu kuti vakwikwidze inenge iri nguva apo maprovincial nominations anenge apera.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vaWitness Dube vari parunare kuulawayo neStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mukupea kwesvondo vakavimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti munguva pfupi inotevera hurumende yavo iri kuparura urongwa hwediaspora bond uhwo vakati huchapa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukana wekudyara mari kumusha. Muzvinafundo Ncube vakataura pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica muNew York. Hatina kukwanisa kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe zvizhinji paurongwa uhu. Asi kuti tinzwe zvakakurukurwa kumusangano uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda musangano uyu, Dr. Tonderai Taylor, vakabva kudunhu reGeorgia.
Zvirokwazvo, takaona mukana iwoyu wekuti tinzwe mutungamiriri wenyika yekuZimbabwe vaMnangagwa vachitarangura kuti isu vari kuno kudiaspora kana tichida kuisa mari yedu kana kuinvesta muZimbabwe tinobudirira sei. Vakatsanangura kuti mukana uripo tinogona kuinvesta kumining kana kuagriculture muzvirimwa. Nzvimbo idzodzo dzine mukana wekuti isu vari kuno tirokwanisa kuinvesta. Vari kukurudzira vese vari kudiaspora sesu kuti kana muchida uyai muinveste sevana veZimbabwe. Chatakatakuda kunzwisa ndechekuti kana taisa mari yedu mainvestment program ekuZimbabwe iwayo, kana taakuida tinoitora sei maererano nekuti makore apfuurayo taiti tikaisa mari kana maada kuitora zvaisa bvira. Dzimweni dzenguva tikavhura maakaunti kuZimbabwe vanogona kungofuma mangwana mari iyayo yanzi yaakuchinjwa yaakuitwa local currency yekuZimbabwe. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatakachida kunzwa kuti isu vanhu vediaspora kana tichida mari yedu tinoiwana here iri maus dollars saizvozvo.
Saka vakati vachikupindurai mibvunzo iyoyi,
ndopa vakapa mutungamiriri wefinance vaMutuli Ncube kuti vatitsanangurire kuti pari zvino vakaisa urongwa hwekuti isu kana chiinvesta kubva kunze kwenyika tinokwanisa kupiwa mari yedu, tinokwanisa kuitora zvakare semapinzira tenge takaita pasina chinokonesa. Ndo chikuru chataita kunzwisa ichocho pavaisini pane zvaitaura.
Tinozwa kuti Professor Ncube vakataura pamusoro pemadiaspora bond. Vana veZimbabwe vari kunze vakawanda vari kuda kunzwisisa kuti anenge akamira sei, achishanda sei, achizokwanisa kuvabatsira nenzira ipi.
Pamusangano watanga tina isu navo vedzozvo vanga vari interested nenyaya yekuinvesta havana kunyatsoti dedemu dedemu. Basi pane zvavaitaurawo zvokuti vakaita Victoria Falls offshore ne stock market, ekuti vanhu vanokwanisa kuinvesta mari yavo through the bond in Victoria Falls stock market. Saka inenge ingori maus dollars imomo vachiitora zvakare semaus dollars. So kana vachinge vachiinvesta in that bond uri kuinvestwa kuVictoria Falls stock market, and in a opportunity kuti it's almost like an offshore, your offshore market where you just put your money imomo wotora zvakare, aende through the normal system ye Zimbabwe monetary policy inorinoona.
Saka mchidi mkana mkupeta urukuru edu. Vana wa Zimbabwe wakapinda msangano waka tambira jakadi urongai uune wimbi sozese iti.
Vana wa Zimbabwe wakapinda msangano mbashinji waida kunzuwa nukupanga waida kutiva ziyo kuti. Kana wachenda kuzimbabwe kuti varonge urongwa kuti kampani yavo ino investa mzimbabwe. Kazhinji zvinotora nguva yakakura. Asi takatsanangurwa kuti izvo vanhu vezita vane yaonati one stop shop yekuti mukakwanisa kushandisa ivavo kuregister makampani yenyu zvinotora nguva pfupi pfupi uye hazvizoendini vamwe madepartments ekuti munenge makunetsika kutsvaka kuti ndogadzirisa sei zvemataxis ndogadzirisa sei zvename registration izida inokuitira zvese ipaonei paone stop shop yavo iyoyo so ndo zvaidiwa nevana vezimbabwe vazhinji vanga vari mukuti ko vanodire kutirerutsira kuti kana tichiregista tisatore nguva ndochekutanga chechipiri ndechekuti isu sevana vezimbabwe kana tichida kuti tinge tichiinvesta muzimbabwe tipiwoo mukana seuri kupiwa maforeign companies saka vakativimbisa kuti tichinge taenda neurongwa hwanga vaita vanokwanisa kutipa saizvozvo tichinge tine mari yedu vanokwanisa kutipa kuti titire maopportunity ekumining saizvozvo lithium agriculture.
Chizvarwa chezimbabwe Dr. Tonrai Taylor vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa mutemo weNational Peace and Reconciliation Act mumaoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenyaya unoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba neZuro vakati vaMnangagwa vakakanzura rwendo rwavo kuCuba nekuda kwemamiriro ekunze akanga asina kunaka. Kunyanga hazvo paine makuhwa ari kukura anoti vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga havasi kunzwa zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti musoja mumwe chete akaurayiwa vamwe vatanhatu vakakuvadzwa muSomalia nesvondo apo munhu aive akazviteya nemabhambu akazviputitsira pakamba yemauto iri kumavirira kweguta guru renyika iyi reMogadishu. Sangano renhau reAssociated Press rinoti satellite yekusora yehofisi yeUS National Reconnaissance Office yakapinda muchadenga nemugovera yakatakurwa nechitundu musere musere cheUnited Launch Alliance Delta 4 Heavy. Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica muArizona dzinonzi dzakapika nemugovera kurwira kodzero dzemadzimai mushure mekunge dare radzosera mutemo wakatanga kushanda munguva yehundi yekurwisana kwevanhu muAmerica uyo unorambidza kubviswa kwepamuviri chero zvadii. Mutongo uyu unoti dunhu guru kana kuti state rinogona kupomera mhosva vana chiremba nevamwe vanobatsira mukubviswa kwepamuviri kunze kwekunge zvakakodzera kuitwa kuitira kuponesa upenyu hwaamai. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vanove nyanzvi munyaya dzezveutano.
Tingati nyaya yekurambidzwa kubvisa pamuviri kana kuti abortion muchirungu inyaya yatidzidza kwete kuArizona chete asi nyika yese yeAmerica matunhu yese nekuti tinoona kuti bato remaRepublicans riri kusimbirira nyaya yekuti kubviswa kwepamuviri kwanga kuri kuitwa muno muAmerica zviri pamutemo. Vari kuti ivo sevanhu vanoe chitendero chechikristu vanoti humhondi kuuraya vanhu vanga vachazozvarwa vachazobatsira nyika ino. Ukuwo maDemocrats achiti iwo ikodzero dzemadzimai kuita zvavanoda nemiiri yavo havasibasa rehurumende rekutongera nekusarudza kuti vanhu vanofanira kuita sei nemiiri yavo. Saka tinoona kuti pane makakatanwa pakati pemapato maviri aya.
Zvii zvamungataura pamusoro pezvakaitika kuArizona takanangana nenyaya yekuArizona iyoyi?
Takanangana nezvakaitika kuArizona izvi. Tinoona kuti pamutemo chaipo dare rekuarizona rakangotedzera zviri pamutemo kuti ndomutemo ugara uriko mutemo wangu ndewa kare kare wakatanga mune anonzi Howell Code 1864 ne1901 akaisa mutemo iyo yekuti madzimai haana kodzero dzokubvisa nhumbu kana dzokuita maabortions asi zvanga zviri zvakare kare izvo panguva idzodzo madzimai anga asina kana mvumo yokuvhota saka tinoona kuti pane sanduko huru kwazvo muno muamerica kubvira panga paine mitemo iyoyo saka zvapachena kuti ichi chitsvambe chakaitwa nedare kuti vanogadzira mutemo vachigadzirisa mutemo uyu kuti kana sezvekutaurwa nemadhemokrati ubvitswe kuiswe mutemo mutsva unoenderanawo neupenyu hwemazuvano asi tinoona pachanetsa ipapo nekuti dare rekuarizona kana kuti paramendi yekuarizona yakazara marepublicans uye ndo vanotarisirwa kuti musarudzo dziri kutakatarisana nadzo dzemamidterms dzemuna November idzi ndo vanotarisirwa kukunda kupfuura madhemokrati asiwo kutonga uku kwapa mukana mukuru kumadhemokrati kuti vanyanye kurwisa pasarudzo dziri kuuya idzi uye tinoona sekuti kana vakange vakubudirira ndivo vachaita kuti mutemo uyo usanduke
sezvo nyaya iyi yasimudza mutauro pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party zvii zvamungataura pamusoro pemapato iwayo
tinoona kuti bato remadhemokrati riri kutarisa kodzero dzevanhu vari kuti iwo zviri kuitwa nehurumende dzematunhu zvekutora kodzero dzemadzimai kubvisa pamuviri kuvabvisa pakodzero dzinosungirwa kuti munhu wese ari mumwe muamerica ainge ainadzo vari kuti iwo hurumende dzematunhu idzi dziri kutora kodzero dzemadzimai zvavari kuramba vachiti aiwa america yavako mazuva ano iamerica inopa munhu wese kodzero dzekurarama mararamiro aanoda zviri pamutemo muno muamerica yese ukuwo marepublicans vachiti madzimai haafanirwi aine kodzero dzekungobvisa pamuviri nekuti vanoti iwo umhondi hwekuuraya vana vanga vachazozvarwa saka ndo makakatanwa ari paya tinoona sekuti marepublicans vari kuenderera mberi takatarisa kana mutemo wearizona iyoyo vakuenderera mberi vachiti madzimai haana kodzero idzodzo uye zvekare kana mapiritsi ekuronga mhuri marepublicans vaakuti ngaabviswe kana zvinoshandiswa pakudzivirira kuti madzimai asaabate pamuviri vaakuti zvese izvo ngazvibviswe zvinova zvaakudzorera america kumashure chaizvo like century kana makore anopfuura zana kudzokera kumashure muupenyu uko madhemokrati achiti aiwaka tava mu21st century tava vanhu vasanduka vapembenuka kubva munguva dzakaiswa mitemo iyoyo saka ngatiraramei upenyu hunoenderana nenguva dzatiri dzinoidzi ndomakakatano aripo
chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica vafrank guni vanoenyanzvi munyaya dzezveutano vari parunare muno muwashington dc nestudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yave nguwenyu watereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswerase pa studio 7. Inini ndingori nechichemo chimwe chete. Tinogara ndichichitaura audio yangu aitorwe. Ifi nangu ndonzwisisa kuti anenge akawandisa hongu paichapindawo ndongoda kuti munzwewo kuti tinongokumbira kuti nekuti munotaura kuti hamuna divi ramakarerekera hongu tinoda kuti mumbobalansisa sekunge paipa pamunoti mukafonera mutauriri wekuMDC wobato reMDC mufonerawo mutauriri webato rezanupf handiti munovafonera paipa both side then votaura maonero avo vachiita sevanopikisana handiti ndozvata ndichikumbirawo kuti pamaaudios apa tinongonzwa vanhu vari joni chete handiti ende vanhu vari joni vagara vanongochema nechavanochemera chinhu 1 komunodii kuti mambotora bhozi maudhi anopinda kwamuri imini akawandisa hongu asi chikumbiro ndechekuti munodii kumutora audio yemuzanupf neaudio yeanenge achipikisa kutriple C kana amino kopi rimwewo bato handiti sinzi triple C ne ZANU-PF ndozvinonyanya kupokana tichikumbira kuti mungo selecta pama audio 4 anopinda ayo mungo toro tutu zvobalanza kuitira kuti zviite sezvinonyatsoratidza kuti hamuna zvishuwa kwamakadi kwamakarerekera nekuti vanhu vejoni vagara vanochema nechinhuwani saka tinongoda kuti tinzwe kune vanhu vese ndochikumbiro changu ichocho tongoda kunzwa kune vanhu vese wezanupiefu opinda ipapo wetriposi opinda ipapo tonzwa matii avo ese kuitira kuti tizive vakavharika wovhurika ndokuti zvinyatsoita ini ndo maonero angu yayo ndopane pfungwa dzangu sekutaura kwamunoita kuti hamuna divi ramakarerekera totumira manzwi edu nemaonero edu asineni Studio 7 ndiwaya manzwi achona tokumbira kuti muitewo zvisineni Studio 7 asi ari manzwi edu atatumira tatenda
mangwanani 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 vashamarari vose kustudio 7 nevateereri vose kumatimana enyika ndangotirega nditaurewo ndinorwadziwa zvikuru nemashoko ari kutaurwa nemutauro ari kutaura palife talk ari kumirira ZANU-PF mashoko ake ari kutaura ekuti ZANU-PF iri kuitwa zvinhu zvinobatika zvekuvaka madhamu zvekuvaka mabhodha mara beti bridge zvekuvaka mugwagwa haana musoro mashoko iwayo nekuti chinhu chekutanga pamba kana uri baba chekutanga chaunofanira kutanga kuziva ndechekuziva kuti vana vadya vaguta here ndochinhu chekutanga ichocho vana vako vakadya vakaguta zvinoita kuti vana vako vasatambire kumaraiti zvino kana ukatanga kuvaka madhamu nekuvaka migwagwa ivo vanhu vachingopembereka nenyika nekuda kwenhamo unenge uchiti uri kugona chii hamukuru avo ngavazive zvavanotaura ZANU-PF hapana kana chairi kuita kana wani kana kudei nyika iine zvichiita zvinhu zvakanaka zvinongoonekwa zvega hazvimbozori zvichitsvagwa kana kutaurwa nemuromo womunhu zvinongoonekwa zvoga nemaitiro anenge achiita vanhu vari munyika imomo mararamiro avanenge vachiita anongoradza ega kuti zvinhu zvedu zviri stable for example onai vana Botswana onai vana Namibia onai vana South Africa haumbofu wakanzwa kuti vawanikwa vachimberereka kune dzimwe nyika nenyaya yekuti zvinhu zvavo havaiti zvekutsvaga kana zvekutaurira vanhu kuti tinoita zvakati isinoita zvakati asi kuti zvinhu zvavo zvinongotaura zvega chero ukaenda kumarizevha kwacho munana Botswana unongoona kuti vanhu vacho vagere zvakanaka nekuti ganda rake rinoratidza kuti ari kudya achiguta zvese zvekuvaka migwagwa madhamu mabhodha zvese zvaari kutaura izvo zvaana mbudzi round about what what zvinozoteera mumashure vana venyika vakaguta vachidya vachiguta saka vasatide kutaura zvokupenga zvavo zvese izvo kamu 2023 tiripo vakuona kuti mucharamba muchitaura zvisina basa izvozvo here hapana wamunonyengedzera nekuti tiri kutokuonai kuti hamusi kuziya zvamuri kuita muri kozadza mazitumbu enyu rovai pasi
mangwanani mangwanani akanaka pano pastudio 7 ine handina mashoko akawanda asi ndokumbirawo kuti mundibvunzirewo kana kuti mutibvunzirewo kuna vamutsvambwa kuti kana vachiitivo vasara negore neimwe mwedzi pamusoro kuti purezidendi vatare zuva remaelections vanenge vachirevei vanoda kuita 6 years here vachingotonga kwese zvatinoziva zvekuti 5 years ino kana vakati gore nedzimwe mwedzi handichatohwisisi kana kuti vanhu vazhinji havachatohwisisi ipapa kuti vanoda kuti kudini vamutsvangwa ngavazivewo zvokutaura semunhu mukuru vamutsvangwa imi muri munhu mudhara wakura tototarisira chakanaka pakwamuri asi zvamuri kuita izvo hazvina kana kutombonaka zvachose ndini hangu tipoi ndagwadziwa nemashoko avamutsvangwa
makadiko pastudio 7 apo vamukoma hwande munoita basa nebasa ramunobata rina kudzichokwadi dzamunotipa zvikuno kuchiredzi zvikuno kuchiredzi ZANU-PF kuvhundusira vanhu vari kuvhundusira vanhu ngoti munokwanisa kuita musangano wenyu vanenge vakutosvika vakutosvika vakutoti ichichi zviri kunetsa tokutendai nini komisheni yamunotipa yechokwadi
tinotenda vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwena Chris Gande.